Zimbabwe iruda kuedza zvisati zvamboitika munorondo yenyika dzepasi rino zvekuregedza kushandisa mari kune dzimwe nyika zvikuru dhora rekuAmerica ichishandisa mari yayo. Asi mutedzeri wemukuru wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe vaKalisto Jokonya vanoti vemabhizimisi vari kutambira mabond notes aya nemufaro.
Mari basa rayo ndorokubatsira vanoti muchirungu exchange uchitenga zvaunotenga. Saka mabhonda aya auya kungobatsira kuti titenge zviripo, ndozvatichangoitawo nawo. And I think ndo zvikuru zvatingangotaura pamusoro pakuti it's a medium of exchange.
Panyaya yekuti zviri kuitwa neZimbabwe zvekuda kuedza kushandisa dhora rayo zvakafanana nekufa uchimuka sezvo zvisati zvamboitika, vaJokonya vanoti zvinokwanisika.
Blessing Zimbabwe inotanga zvinhu zvakawanda. Handisi kuda kuti yakatanga nezvakanaka kana nezvakaipa, but inotanga zvimwe zvinhu.
Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Chimutashu vanotenderana navaJokonya.
Ite zvino vari kuenda vachinowana kuine mabhondi nosiwaya vounotora vokwanisa kunotenga chingwa chevana vokwanisa pane panguva yapfuura panga pasitomborina kana chachiripo.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambira kuti kuparurwa kwemari iyi kuchapawo kuti madhora ekuAmerica ashayike, zvichapa kuti zvinhu zvitange kudhura muzvitoro. Vamwe vanoti izvi zvatotanga kuonekwa zvichiburikidza nekunetsa kuri kuita mafuta ekufambisa dzimotokari. Asi vachimutashu vanoti mari yekuAmerica yange ichishandiswa zvisizvo uye iko zvino inenge yave kuwanikwa nevemabhizimisi vanoda kutenga zvinhu kunze. Mutungamiri wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mutasa vanoti sevashandi havasi kutambira kuparurwa kwemari iyi uye vari kuzoratidzira.
Vashandi vari kuti mari haimere mumiti semichero. Nyika haisi kushungurudzika bedzi nenyaya yekuti mari dziri kushaika mumabhengi. Asi nyika iri kutoshungurudzika nenyaya yekuti upfumi hwese hwenyika, marongerwo awo hwose haana kumira zvakanaka. Nyika iri kurwara paupfumi hwenyika. Saka iyi nyaya yekupinza mabhondi notes haipedze dambudziko guru rokushayikwa kwamabasa, dambudziko guru renhamo.
Imwe nyaya iri kunetsa inyaya yekuti mari yakaparurwa iyi iri pamutemo here. Magweta anorwira kodzero dzevanhu uye vemapato anopikisa vakatokwira kumatare vachipikisa kuparurwa kwemari iyi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakashandisa masimba avo vakadzika mutemo unoshanda kwemwedzi mitanhatu kuti vaparure mabond notes aya. Asi vanokokera bato reMDC team dare reparamende vaInnocent Gonese vanoti zvakaitwa navaMugabe hazvisi pamutemo.
Vafanirwa kutanga kuya kuparamendi fist. Isusu takatokombleina kuti aiwa apo vhinja pawa rakashandiswa nenzira dzipinzi.
Iko zvino dare reparamende riri kuenda kuvanhu kunovabvunza nezvekuparurwa kwemari iyi. Izvi zvapa kuti vamwe vati uku kuye ukabako mvura yanaya. Asi vaGonese vanoti havo zvakakosha kuti vanhu vape pfungwa dzavo.
Vezikana vakaenda kupublic hearing vanonopa pfungwa dzavo. Akapedzura kungorekodzwa zvoita posterity kuti vanhu vakati zvakati asiwo vakaenderera mberi. Zvokuchinja kana kusachinja akamuzvisira kuparamendi. Asi vanhu ngavaende papfungwa dzavo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti nyika inofanira kugadzirisa nyaya dzezveupfumi kwete kungoparura mari yakaita semabond notes. Asi kuti mabond notes aya achashanda sezviri kuparidzirwa nehurumende, aiwa apa ndipo panonzi navana Soro Jena vaivarere havo muhapwa dzemakomo totenda maruva tadya chakata. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.